zvikuru zvitongo wakanangana nokusarudza vachange vachimirira musangano kusarudzo zvichaitwa mangwana kupalamendi pachinzvimbo chaspika deputy speaker president of the senate deputy president of the senate nemachief whip so ndozvachiri chinangwa chikuru chomusangano wasangana ukati manominations achange achizotsigirwa pachaitwa sarudzo mangwana kumahouses of parliament kuhouse of assembly nokusenate
saka anenge achivhota rekusarudza vanhu apa ndiani manje
kana achisarudza speaker mamembers of parliament vekuhouse of assembly ndo vanovhota kana osarudza president of the senate nadeputy wake vemasenators ndo anenge achivavhotera
asi nekuwanda kwakaita nhengo dzenyu kungozadzisako chireoka uko
tine tarisiro yekuti kana nokuti maelections ari secret ballot saka tine tarisiro yekuti vanhu vakasarudzwa kumirira musangano vaparamendi kana vachitevedzera zvidozvo zvomusangano vachavhotera avo vanominetwa nomusangano
tichitarisawo kana ivo vari kusarudzwa mangwana vatora mhiko zvinenge zvaakurevei muchitaura segweta kudare reparamende rinenge raakunyatsotanga kushanda here
zvirizvoreva kuti dare reparamendi renge rakwana kuti richitangisa basa raro mamembers veparamendi vakaitwa sonini vakanga vana mapresiding officers avo namachief whip avo zvose zvinhu zvazadziswa mangwana izvozvo vapera vese vakureva kuti mabhizinesi reparamendi raakugona kutotanga
mubvudzo wekupedzisira vamangwana vamwe vari kutivo dzimwe nguva panomboshaya mutsauko pakati pebato rezanupf nehurumende makurukota aya munee muchishanda nawo sei sebato
vanenge vachishanda in terms of the constitution vachiteedzera bumbiro romutemo saka kana vari kuparamendi vanoita basa ravo rokuparamendi semapresiding officers vanotarisirwa kuti vagaidwe nestanding rules and orders of parliament kana vauya kune zvemusangano taakuitawo zvepati yedu maererano neconstitution yedu kana munhu waitwa presiding officer hauchatarisi kuti wakabva kubato ripi uri kuona mamembers of parliament vaine marights avo sezvakapuwa mumutemo weprivileges of members of parliament saka unofanira kubata vanhu zvakaenzana tine chokwadi chokuti zvisinei kuti wabva kubato rinotonga rine vanhu vakawanda unofanira kubata mamembers of parliament zvakaenzana saka ndo zvinovagaidha mukuita basa ravo iroro.